Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera zvita 15/2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Musangano weZANU PF wepagore unopera kuEsgodini kuMatabeleland South. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoita musangano wayo wekupedzisira gore rino. Nengo pfumbamwe dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinosungwa kuMacheke. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wegore negore weZANU PF wapera nhasi kuEsgodini mudunhu reMatabeleland South. Mutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaudza vatsigiri vavo kuti vabatane uye kuti vaise nyaya dzeupfumi hwenyika mberi kwezvematongerwo enyika. Bato iri rabuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira kuti hapana nyaya yeutungamiri ichataurwa sezvo vamunangagwa vari ivo vachange vachitungamira bato kunyangwe mushure mesarudzo dza 2023. Bato iri ratiwo rinoda kuita urongwa hwekukwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira kusimudzira nyika. Ratiwo mitemo yakaita sePOSA neAIPA inofanirwa kuongororwa yobviswa kana isingaenderani nebumbire remutemo wenyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe zvaitika. Asi tabata nhengo dzeZANU PF inomirira Makonde muparamende vaKindness Paradza kuti tinzwe zvabuda muchitsunga uyu.
Resolution yekutanga chisungo chekutanga ndechekuti takawirirana tose conference yese kuti vamunangagwa ndo president vedu candidate yedu muna 2023 kuti vapedze matemo avo maviri sezvino zvezviri mubumbiro remutemo rinonzi constitution two term limits. Saka ipapo takabvumirana tose tikati hatidi kuona munhu anovakanganisa kubva iye zvino kusvikira 2023 kuzoenderera futi mberi nemamakore mashanu.
Pane zvakataura zvimwe zvakakubatai mwoyo ndezvipi?
Zvimwe zvatakataurirana ndezvekuona kuti togadzidzira sei nyika kuti upfumi hunge huripo, kana kuti yatinoti muchirungu ikonomi igadzirike zvakanaka. Taita zvisungo zvakawanda panyaya iyoyo yekuti toda kuti nyika ichigadzira vanoda kuti vauye munyika kuti vazoita mabhizimisi. Zimbabwe iripo, ndobva taita chimwe chisungo chokuti hurumende ngaiende inotaura nevanhu dzimwe nyika dzayakanga dzakamutsara nadzo zvakaita sana America nana Britain nana Europe, taakunotaura nadzo yatinoti muchirungu iyo re-engagement, taakuifambisa nemazvo. Ende tanga tine maambasada edu ese anotimirira kunyika 39 kunze uko anga ari kuno tichivaudza kuti ndezvavanofanira kunoita iye zvino, nekuonawo kuti mabhizimisi vanoda kuzita mabhizimisi muZimbabwe ngavauye vakasununguka. Mitemo taakuigadzira. Pane mutemo waungada kufarira iwe unonzi AIPA nemutemo unonzi POSA. Iyo takabvumirana taita chisungo chekuti mitemo iyo ngaiongororwe tibvise zvinonetsa kana zvatingati ma offending sections of those two nigri acts. Ndobva tazobvumirana futi kuti vanhu vedu vakagara kwauri ikoko vanonzi muchirungu madiaspora tingaita zvipi kuti tiiti vauye kutizobatsana kuti nyika ibudirire tese. Saka taita chisungo chekuti tinogadzirira yatinoti iyo yakanaka tichitaura navo yatinoti iyo muchirungu diaspora policy. Saka zvinhu zvose zvatagadzira izvozvo.
Pane chimwe here chamanga makatarisira kuti chitaurwe chisina kutaurwa?
Pane kumwe kutaura kwanga kuchitika kwemapepanhau kwekuti vamunangagwa namutevedzeri wavo vachiwenga vari kurwisana. Zvino zvakabva zvabuda pachena vachiwenga vakataura kuti hakuna, ndovakatodeclare nezuro kuti hakuna anokanganisa mukuru wenyika kusvika apedza matemo ake maviri makore gumi aripo pachinzvimbo. Saka pane dzimwe nyanya dzanga dzichida kuti dzikanganise vakuru vedu ivavavo vaikanga vachipesvedzera zvisina kunaka vachibatsirwa nevamwewo vatori venhau kuti vanyore zvisina kunaka, asi zvakapera and conference yakafara nemashoko avachiwenga nezvo.
Nengo yeZANU PF inomirira Makonde muparamende vakandi nesiparadza vachitaura vari parunare vari kuEsgodini. Komiti yepamusoro yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi yaita musangano wayo wokupedzisira gore rino ichiongorora zvakaitika musarudzo ikabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kusimbaradza nyaya yekuti paitwe nhaurirano nehurumende yavaEmerson Mnangagwa pamwe nekuratidzira zvakasimba munyika yose gore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu uyo waitirwa pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House, mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati vagara kuti vaongorore nyaya dzesarudzo dzakaitwa munyika gore rino uye kuti vodiise bato kubva panotanga gore. VaMafume vati vabuda nechisungo chekusimbaradza nyaya yekuti paitwe nhaurirano nehurumende yavamunangagwa vachiti ZANU PF haina kukunda zviri pachena musarudzo dzemuna Chikunguru.
Nhasi wanga uri musangano wokuvharisa gore, tatarisa zvakaitika pagore, mademonstrations edu akabudirira, nyaya dzemaelections dzakaitika kuwina kwatakaita tikabirirwa zvedu, asi taona kuti ZANU PF yaremerwa nengozi yekuba, taona kuti ZANU PF yaremerwa nechekuba, iri kutadza kufamba nenyika. Saka nyaya yava munyika ndiye kuti paitike dialogue, pauike solution to the economic crisis. Takomita kudialogue based on our 5-point principle. Hakuzi kukumbira government of national unity ba, but tukuda kuti tiite ma reforms under a transitional framework. Saka tasimbiridza ipapo.
Asi vachitaura kumusangano webato ravo wepagore, mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati bato ravo harisi kuzoita nhaurirano neMDC yavachamisa kuitira kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe kuti bato ravo rinoda here kuita hurukuro neMDC. VaMafume vativo vabvumirana kuti paite kuratidzira kwakasimba munyika yose gore rinouya.
Nyaya yekuratidzira tichange tichienda kumaguta ese emuHarare tozoita huru yadzo, tarizova kuti tichatenderera maguta ese makuru emuHarare tichiita mademonstration kusvika nyaya dzatiri kutaura dzange dzatariswa. Tichatenderera vana Bulawayo, vana Gweru, madetsi tichavazivisa, hatichauya ikoko. Tichizoita huru yadzo inounza nyika dzese, inounza maguta ese, inounza munhu wese muguta reHarare. Asi takatanga neguta reHarare kuti titaridze vanhu kuti zvinogona kuitika, uye vasatya tiri kuzviita. VaNelson Chamisa vachange vachitungamira nevatungamiri veshe ruzhinji ivo vari mberi.
Vatiwo chimwe chavabvumirana seutungamiri hwebato ravo ndechekuti vabude negwaro ravari kudaidzwa kuti reload, rakanangana nekugadzirisa upfumi hwenyika.
Isusu veMDC tarizova kuti tichabudisa policy itsva inonzi reload mumazuva anotevera. Reload iyi ichange ichinge ine masolutions ese ekuekonomi. Tikatevedzera 5-point plan nereload tichange tichibudisa an alternative policy inoita kuti vanhu vabude munhapwa yavari yavabatwa nenhamo.
Panyaya yekusawirirana kwehutungamiri mubato ravo, Vamafume varamba kuti vazoyanya yemwe vatevedzeri vavachamisa vaElias Mudzuri avo vanonzi havasi kupinda misangano iri kudaidzirwa navachamisa vamudzuri avo vakazivisa kuti vachada kukwikwidza chigaro chemutungamiriri weMDC paCongress yebato iri yakatarisirwa gore rinouya havana kuuya zvakare kumusangano wanhasi vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vanoti nyaya iyi yazeyewa mumusangano wanhasi vamwe vachida kuti vadzingwe asi vamwe vachiita vamudzuri havafaniri kudzingwa mubato nepamusana pekuti vari kuda kukwikwidza chigaro china vachamisa pari zvino asi vamafume vatsika madziro vachiti nyaya iyi haina kuzeyewa
Nyaya yavamudzuri yanga isiri paagenda womusangano wanhasi. Nyaya yavamudzuri inyaya iri kuiswa mumanewspaper nevaya veZANU PF vanenge vachida kuti tirwisanise. Pane zvakaitwa navamudzuri zvakatsoropodzwa nemamwe maleaders. Vachapa ripoti munguva yavo nesepati ino hatiite zvunhu nekuti munhu asheredzwa parali kana kuti auchirirwa parali. Mupati yakakura mumwe musi unouchirirwa mumwe musi unosheredzwa. Saka isusu kana pane nyaya yawaita iwewe unotaura kana wagura mutemo wepati unonyora ripoti wotaura kuna president kana ichida kuti uye kukanzuro. President vanozoiunza kana munhu washereredzwa parali unongoita zvinhu zvinoita kuti usasereredzwa parali inotevera haizi nyaya yekuti ungabva wanzi wava paagenda yenational
Hatina kukwanisa kutaura navamudzuri kutinzwe kuti sei vasina kupinda mumusangano wanhasi zvinonzi muMDC mune kurwisana kuri kukonzerwa nenyaya yeutungamiriri huri kufanira kunosarudzwa kuCongress yebato iri gore rinouya zvinonziwo Congress iyi yave kutarisirwa kuitwa muna gumiguru wegore rinouya kunyange hazvo mubato iri muine kunetsana bumbiro rebato iri rinoti zvigaro zvose zvinofanirwa kukwikwidzwa paCongress ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mapurisa ekumacheke asunga nhasi nengo pfumbamwe dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe apo dzange dzichifora dzakananga kuHarare. Sangano iri rinoti riri kufamba netsoka kubva kwamutare richienda kuHarare kunosvitsa zvichemo zvinosanganisira kuti varayiridzi vatambiriswe mari yemadhora ekuAmerica kwete kupiwa mabond notes. Vasungwa vanosanganisira mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure. Vasungwa ava vanoti vaendeswa kukamba yemapurisa kumarondera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vanga vasingadaire nharembozha yavo. Rechoto weStudio 7 abata mutevedzeri wemutungamiriri wesangano iri Gaudenzia Mandopera kuti tunze zvaitika.
Ndizvozvo patanga tichiratidzira tava mumacheke tichangodarike film session yemumacheke towards Harare taapproachwa nevanoitwa Inspector Murombo vatipiwo vatumwa naDisco Marondera vanoitwa vanewengu kuti vatimise kuti tiite caravan march yemasalaries yatiri kuita kubva musekondi yapera kuti tichienda kuHarare.
Vatsungirwei vamwe venyu?
Pari zvino hatisati taona yatingati allegation yapuwa against them. Asi kuti vangobatwa vakanzinga vauye kupolice station pamacheke mushure mechinguva vazonzi vatakurwe vaende kumarondera.
Sangano renyu riri kutora sei pane zvaitika kuna vamwe venyu?
Ratidzira tichikuta iri pamutemo takaita notification kumapurisa ekumanikaland nekumash ikoko saka tazoshamisika tichinzi tiuye kuzodavira kumapurisa asi kubva patakabva kwamutare hatina kuita dambudziko reintersection yemapurisa asi zviri pamutemo zvatiri kuita nekuti takaita notification kumapurisa sezvinotarisirwa uye according to constitution yedu section 59 Constitution of Zimbabwe munhu wese ane kodzero yekuratidzira.
Mava nemagweta here ari kubatsira vamwe venyu vasungwa?
Pari zvino tiri kutarisira magweta kuti angangosvika anytime from now tavudza veZimbabwe Human Rights ndo vari kutitumira magweta.
Vanhu vangani vasungwa nemapurisa?
Pari zvino tatorerwa vadzidzisi vanokwana kuita 9 kusanganisira pakati pavo pana president wedu vaObed Masaraure nasecretary general wedu vaRobson Cherry.
Imi muri kunzwa sei nekusungwa kwaitwa vamwe venyu?
Kusungwa kwaita vamwe wedu kunotaridza kuti hurumende yakuti da kuda kuti tiizira kuti tigare pasi asi tine nhunha dzatoda kuti dzisvike kumberi.
Muri kureva here kuti mucharamba muchifora kuenda kuHarare ivo mapurisa achiti izvo zvamuri kuita zvisi pamutemo?
Isi nemapepa atinawo tiri kuziva kuti zvatiri kuita zviri pamutemo tichamirira chete kuti vapruve maybe through the court kuti nei vacho hazviri pamutemo but zvaitwa zvinofanira kuitwa zvinotification zvakaita saka isusu tiri kuti zvatiri kuita zviri pamutemo
munganyatsotsanangurira vateereri kuti chinangwa chenyu chekufora kubva kwamutare muchienda kuHarare ndechei
chinangwa chedu chekufora kubva kwamutare kuenda kuHarare chiri pachena kubva musekutanga takanga tichingori clear kuti tiri kuda kutaurira hurumende through vamutuli kuti tiri kudawo masalaries yedu in US dollars nebhonasi redu rakakwana sekuwirirana kwatakaita muna 2012 kuti we are going to be paid in US dollars ndozvatiri kungotaura chete
hurumende yati yakupa here mhinduro pazvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi
hatisati tapiwa mhinduro pazvichemo zvatataura tatinikarisiro yekuti tinikarisiro yekuti musechitatu tichasvika kuHarare toenda paofisi pa mutuli tonovapa nhunha dzedu
mungave here nemashoko amunoda kuti vateereri vanyatsonzwisisa kana kuziva
chokwadi mashoko anoda kuzivisa vese kubva vari kumarondera ndiri kungoti huyai mubatana nesu vadzidzisi tichienda kuHarare tichienda kunodzivisa vamutuli kuti tiri kudawo mari nemaus dollars musatyizirwe nezviri kuita mapurisa tiri kuda kuti vatambire zvichemo zvedu kwete kutityidziya
mutungamiri wesangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe amai Gaudenzia Mandopera vachitaura vari parunare vari kumacheke na Rechoto we Studio 7
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuIndia vanoti vanhu gumi nemumwe chete vafa uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu vari muchipatara mushure mokudya mupunga wakasanganiswa nematomatisi pachechi iri kuchamhembe kwedunhu reKarnataka. Mukuru wezvekutano mudunhu iri vake H. Prasad vati vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vari pamichina inovabatsira kufema. Nyanzvi dzezveutano dzinonzi dziri kuongorora chikafu ichi. Mapurisa akanda zvombo zvehutsi hunokatikidza achiedza kuparadza vanhu vari kuratidzira mukati meguta guru reFrance reParis. Kuratidzira uku kwapinda musvondo reshanu varatidziri vachiti havasi kufara nokukira kuri kuita mitengo yezvinhu. Vachitiwo havafungi kuti mutungamiri wenyika vaEmmanuel Macron vanoziva kushupika kuri kuita vanhu. Kurwisana kwaitika pakati pemapurisa nevaratidziri ava izvozvi zvazvoita kuti mapurisa akande zvombo zvinokatikidza. nasi atisi kukwanisa kukupa echirongwa chakanangana nezvavanhu kadzi chamunopiwa namatlas musanga nyauye asi tinenyaya yemuri mumwe chidzimai uyo anoti haasati abhadharwa chibage chaakaendesa kugrain marketing board izvo zvavakuita kuti aomerwe neupenyu nyaya iyi tinoipiwa narutendo mawere
Varimi ava vanoti kusapiwa mari dzavo nenguva uku kuri kudzosera shure mabasa avo ekurima uye vari kugara vachinetsana nevanhu vakatakura chibage chavo vachichiendesa kuGMB. Mumwe wavarimi ava, amai Juliet Moyo vekugokwe, vanoti zvinovashungurudza kuti gore rave kutopera vachingofambira mari yechibage chavakaendesa kuGMB muna Chikunguru. Amai Moyo vanoti pavakaendesa chibage chavo, vakamanikidzwa kuvhura bhuku rekubhanga kuAgribank.
Chichemo changu ndakapinza chibage kuGMB manoti deport. Chibage chakapinda musi wa 10 July. Nasi musi wa 14 December. Hapana kana sendi racho. Ndapinza chibage hapa musi wapinda chibage ndakavhurisa kadhi kuAgribank kumanoti. Zvikanzi kadhi richatora nguva kuti ribude. Ndaifana kumirira. Zvino nemafambiro ekwedu, transport dzekwedu ikangokusiya zvanhasi. Zvanhasi watosara unenge uchitomirira manheru futi amangwana. Zvakuenda nekuti pekugara unapo here. Ndakanga ndisina pekugara. Ndosaka ndakaona zvisingaiti kuti ndimirire kuti ndigosvitsiwa kadhi. Ndakabva ndapiwa account number. Iriyo yaizodiwa kuti vazive kuti mari vaizoisa papi.
Amai Moyo vanoti kusapiwa mari yavo kwakuvhiringidzawo mabasa avo ekurima egore rino sezvo vasina mari yekutenga mbeu nefertilizer. Amai Moyo vanoti pamusoro pezvo vari kutadza kubhadhara akavatakurira chibage izvo zvotokanganisa magariro avo.
Driver wetruck ari kundimutsa nafoma ndomuka nafo ndichitiza nokuti ari kuda mari yake yaakasenga nayo chibage. Tichatenderana kuti pandongopinza chibage mari painouya ndobva ndakubhadhara. Kampani haichandibhadhari. Uya uya azvitsvaki unoda mari yake. Ndakufanira kuita sendakuraramba semusungo pamba pangu nokuti ndakuramba ndichitiza. Pose paanongosvika havapo, havapo. Tichifambira mari iyo isingabudi.
Vanotiwo vari kuzobatana nevamwe varimi vane dambudziko seravo vogarira mari yavo kukambani yeGMB muHarare.
Vabereki vakazvipira kuti kana kuri kurohwa nemapurisa nekuti ndozvavaive kuziva kuti kana ukavhoisa unodanirwa mapurisa. Nhasi ngavatiurayire pano.
Mumwe murimi vabhuka Dliwayo vashora zvikuru maitiro eGMB. Vadliwayo vanoti varimi pavaiendesa chibage vaimanikidzwa kuvhura bhuku rekubhanga vachiti dai vanhu vaingoisirwa mari munhamba dzefoni sezvaiitwa gore rapera.
Nyaya iye maakaunti ndo inonetsa because vanotivhura akaunti uri ipapo. Kana une yavaive nayo vanotivhura ipapo. Nechavakabvisira pamafoni pakuti mari dzaipindawo mafoni handizoti vakazvibvisirei. Gore rapera mari dzaipindawo mafoni zvakanaka. Gore rapera yaipinda pafoni.
Studio 7 yataurawo parunhare nemumwe murimi vaLawrence Gweru avo vati havasati vabhadharwawo chibage chavakaendesa mugore ra2017. VaGweru vati vakapinza chibage chavo kuGMB yekushurugwi kunonzi kutongogara. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vakuru vekuGMB kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri kuWashington DC. Vakaremara vanoti vatori venhau vanofanirwa kuve neruziro rwakakwana pamusoro peurema kuitira kuti vakwanise kunyatsonyora pamusoro penyaya dzevakaremara vane dambudziko reHIV AIDS. Safari Njema anotipa nyaya iyi.
Vanomiririra vakare mara muparamende, Senator Rejoice Timire vanoti. Vatori venau vakawanda havasi kukwanisa kutsetsenura matambudziko anosangana nevakare mara, kuburikidza nechirwere chemukondombera.
Tinotarisira kuti vanhu vakaona mudzimai ane disability kungombona ari mustreet ndo zvava kutonyora izvozvo. Vandanga kunyora nezve disability yake vachinyatsotsanangura, asi mustreet munenge muna vanhu vakawanda. Handirevi kuti ndinokurudzira kuti vanhu vange mustreet, asi chandinoda kutaura ndechokuti munhu ngaarege kutsanangudza nezvokutaura nezve disability yomunhu. Ngaangotsanangudza nezvaita munhu chete, kuitira kuti munhu uyu agoziva kuti izvi zvakaitirei, zvakanakira chinyi. Vangonyora nyaya senyaya, noti kunyora kuti uye akazodai, akazoremara pakazodai, tazombona akamira pakazodai, zvikazodai, hazvinei nemaizvozvo HIV and AIDS. Chero vachida kutaura stori yomunhu iyeye, ngavangonyora nezvo izvozvo zvichienderana nezve nemaizvozvo HIV and AIDS. Ende disability yacho handitomboone zvainenge ichitaurwa, because munhu munhu kuti waita wava positive HIV positive kana kuti HIV negative, ane kodzero futi yokuprotekta, noti kuti ayanikwe pamapepa nawo zvichimubvisa dignity yake. Bepa risati bvisa madignity, asingatisiye tiine dignity yedu.
Chipanga Mazano chemutungamiriri wenyika pamusoro pezvishuwo zvevakare mara vaJoshua Malinga vanoti vatapi venhau havana dzidziso yakakwana pamusoro peurema.
Vanhu vane pfungwa zvokuti vanhu vakare mara havawani AIDS nokuti havaende kutsime kundotorwa AIDS. Saka toda kuti vashandure pfungwa yavo vazive kuti zvese zvinoita nevanozviona kukunge kwavo zvinoitwa nomunhu wese nevakare mara.
VaDawson Chauke avo vane makore makumi mairi ekuberekwa uye vasina rumwe ruoko vari kuita zvidzidzo zvavo paGreat Zimbabwe University vanoti vakawanda vasinganzwe kana kutaura nevamwe vasingaone havasi kuwana ruzivo pamusoro penhaurwa dzeHIV AIDS dzinoburitswa mumapepanhau nemumaterevhizheni.
Vamwe vacho havagoni kuverenga, vanodropa chikoro. Mumwe chacho anogona kuti aenda kune chimwe asina kuenda kuri kumwe maschools mangati asana vakapota vanani. Mwakana kaenda kumwe madaily schools kana mamwe madaily schools havanenge pasina vamwe vacho vakaremara vakadaro. Saka kana kaenda apa anofeel achi different, then obva adropa chikoro chiya, then kuzobva time kuti averenge kana kuti associate nevanhu aidobva aita shoma, then kuzoti mumwe haakwanisi kunzwa, then mamaposters anitozokuti tichaura separadio. So zvinhu izvozvo zvinoiswa kumaradios, haakwanisi kuzvikwani, haakwanisi kutonzwa access yacho iyi. Ende futi iye kuti avunze kuti ticha muticha makateerera futi hatombozivi kuti makateerera here kana kuti hamuna kuteerera, because maspeakers acho anigona akatoswa kuri hatombozivi kuti apa chichi riri kumboitika. Angongoonai chete ya shandisa sign language yake, ngoshandisa sign language yacho bani atoendawo. Pamwewo pacho vaa vasingakwanisi kuona zvimwe zvacho zvingosa semaposters, maposters akatowandisa kuti azoenda apaya papaposta papaya ozononyatsombozi vanotoona vamwe vachoona maybe pa 15 centimeters. Kuti azoenda paposta, maposta acho anenge atoisaite height mwe asingagoni kusvike. Saka handi kuti aone kuti pane posta apa atozokwanisa. Saka ndozvimwe zvo chikuti semacampaigns hayo kufanira kuti kana zvimwe zvinhu kuti mamwe maadjustment kuti vanhu vava vakwanise kusvikirwa ivavo.
Izvi zvinotsinirwa navatenda idimikira vanova mutevedzeri wasachigaro weNational Disabled Persons Organization.
Ukaenda zvozvo zvichero mumahospitals tiri kutaura nezvenyaya yeHIV and AIDS issues, but unoona walls ese akazara nemapepers, mapepers akanamirwa aya kwatiri they are just but blank papers.
Mutori wenhau wedu Safari Njema achitipa nyaya iyi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musangano weZANU PF wepagore unopera kuEsgodini kumaJubaland South. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoita musangano wayo wokupedzisira gore rino. Nhengo pfumbamwe dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinosungwa kumacheke. Mosara zvakanaka, anokuenekai nomufaro. Ndini wenyu Tanono Kawande, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.